gadziriro iri kufamba zvakanaka. Mangwana tinenge tine musangano wepolitburo kutarisa gadziriro dzose kuna dzakamira sei. Tobva tatevera nomusi wechitatu tichizoita musangano wecentral committee. Vanhu vofamba nomusi wechina musangano wotanga nomusi wefriday. Saka ndingati gadziriro dzese dziri kufamba zvakanaka. Maprovinsi vakatosangana paweekend apa vakatopa shuviro dzavo maresolutions dzavanoda kuti anopasiswa conference. Ese maprovinsi omuzimbabwe mazanupf structures maprovinsi vakatotudza zvavari kuda. Saka ndingati zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka.
Musangano uyu unotarisirwa kupera rini?
Uchatanga nomusi wechishanu uchizopera nomusi wemugovera manheru.
Muri kutarisirawo vanhu vangani?
Tinotarisira about 5,000 people vachauya kubva kumastructures yedu. Padistrict rega rega romusangano panouya munhu mumwe chete. Then maprovincial structures ese anouya nedzimwe nhenge dzose dzavakuru kubva kunational consultative assembly necentral committee. Saka ivo vanhu vanouya kuconference.